Pfungwa idzi dzinouya mushure mekunge hurumende dzeZimbabwe neBotswana dzakabatana nesangano reUnited Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR dziri mumishure kugadzirira kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri kumusha kwazvo munguva pfupi iri kutevera. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vashokati vaudza Studio 7 kuti urongwa hwekudzosera zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zvakapotera muBotswana hwapa chinhano chiri pamusoro.
We have engaged the Zimbabwe government.
Takataura nemakurukuta makuru ehurumende yeZimbabwe uye sangano reUNHCR rakaratidza chido chizere mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kudzokera kumusha. Urongwa uyu huri kutarisirwa kutanga kupera kwemwedzi uno. Kunyange ndisisipo ndichasiya gwaro rekuti huenderere mberi.
Asi mashoko avakati aya aita kuti nyanzvi munyadzi zvokurwira kodzero dzevanhu dzishore danho iri dzichiti maitiro akadai anotyora kodzero dzevapoteri nekusava pachengetedzo mushure mekutiza kunyika dzavo. Nyika dziri musangano remubatanidzi wenyika dzepasi rose kusanganisira Botswana dzakaita zvisungo zve-1951 Refugee Convention ne-1967 Protocol izvo zvinosungira nyika idzi kuchengetedza vapoteri. Nyanzvi munyadzi kodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wemitemo paUniversity of Botswana Dr. Tachilisa Balule vaudza Studio 7 kuti kudzosera vapoteri kuZimbabwe kuzvidza mirayo inochengetedza kodzero dzevapoteri.
Kana Botswana iri kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe kodzero dzevanhu dzisati dzava kuremekedzwa inonga iri kutyora mitemo yenyika dzepasi rose.
Dr. Barule vati Zimbabwe iri kutadza kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvayo izvo zviri kupa kuti nyika dzakaita seAmerica dzisabvise zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende nemuzanu PF.
Ndinoda kubvumira kuti dai hurumende yeZimbabwe yakamisa kushungurudza vanhu dai nyika dzakatemera vakuru vehurumende nevezanu PF dzoupfumi dzakabvisa zvirango izvi. Saka ndinobvuma kuti zvinhu hazvisati zvamira zvakanaka munyika.
Imwe nyanzvi munyadzi dzokuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vasvupika igangaudze vanoti Botswana inofanirwa kutanga aita ongororo yekuti mirizhonga yakatizwa nevapoteri yakapera here kana kuti kwete.
Chii zvakakonzera kuti Botswana itore marefugees? Anyway, we go back to the list, we go back to the mandate of Botswana, we go back to the refugees laws that supported Botswana to take land of Zimbabwe.
Saka takaestablisha that, we'll be able to establish now kuti that problem that was there yakasolvwa Zimbabwe. Mairohwa, vanhu vairayiwa, maaktivisi aiitwa sei, they had to accommodate on that basis.
Mukuru weUNHCR muBotswana vaAdrian Gupta vanoti upoteri hwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana hwakapera mugore ra2013 vachiti zvizvarwa izvi zvigere muBotswana nokuda kwetsitsi dzehurumende yeBotswana.
No, it is according to the law.
Urongwa huri kuitwa neBotswana hakuzvi kutyora mutemo wevapoteri. Rangarira kuti upoteri hwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana hwakapera mugore ra2018. Mumakore matanhatu apfuura hakusina chizvarwa cheZimbabwe chine upoteri muno. Saka zvizvarwa izvi zvanga zviri muno nekuda kwetsitsi dzehurumende yeZimbabwe.
Dhukwi refugee camp ine vapoteri 546 vanobva kuZimbabwe asi vazhinji vavo vari vatsigiri veMDC vakatiza mirizhonga yakaitika muna 2008 iyo yakasiya nhengo dzeMDC dzinosvika 200 dzaurayiwa uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vasisina pekugara mushure mekupisirwa dzimba dzavo pamwe nekutorerwa zvipfuwo zvavo nevatsigiri veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.